A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4 on 13860 kHz a shortwave Monday through Friday at 8 PM.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri, nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk ya nguwe tunosangana. Tichikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvirevi kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokukokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vanga vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bowa bowa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwewo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana. Sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanira kunge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vatsvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kunge vakuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018. Zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva yangade kutoita gore, angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya yatiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapasipoti anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika. Zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs, kuti vange vachikwanisa kuprocesserwa kana kuti kupiwa mapepa iwayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits, vaakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti imwe rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo Chonga Zulugandaba lamhlanje ke lilanga lapho isihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha yokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa be Home Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi lokunye kunjalo ikwesuphatha lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye Jonga.
Tinozwa kuti tava navadhewa mavhinga parunare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Ministry over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct. They are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is now being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not imposed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Ajonga, we have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that's the hospital care card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child where they, a green passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that we are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waive that requirement so that just like their parents who applied for special payments in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavenda is speaking to, where a number of migrant kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year, they have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redu Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupedi, Magadi, murutana na Claudia Chinyanga.
Claudius Chinyanga.
Hey.
Mukwagadi ku Jobek.
Ah, kuno kurina nchosi.
Ku mushamuchi vakupi.
Kuweza,
aiwa pakanaka, varu kuweza waka terra, tunuzawadu Studio 7 ino nzikwa matuno waka wanda mwenye kane kunze, taurai zwenyu pa msoro penye ya turu kurukurai.
muri kutaura nyakanaka chaizvo. Ei, zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei. Panyaya iyi nekuti ndiri kuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe nekuti kumusha unobva wati uri kurenounce citizenship andone zvichinyatsomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndee ndine pemiti onzi mwana achapuwe bhesi chenda unaplayera kumusha ndongona kuti ichi xenophobia chepenu amene kuti ndapagadzirise sei ndichitora genesi ona zveizvozvo
taizwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana haasi muchizvarwa chesouth africa asi muchipiwa henyu birth certificate ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutarisirwa mutsva uyu wakatobva wangokubata iwo
ndiroora ndiimarere mechini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura
rinonzi bridged saka
izvinezviuye
zvinoizvi kune mutemo wavaroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplayira ega pemiti yekugara musouth africa pache zvake
manje tinenge tatoomeserwa tofanira kutodemonstrata ndozvandinoona nekuti tiri maafricans we are brothers and sisters saka tingafanira kuti tiomesera nekudaro especially sisu tiri musadhaki kudai anofanira kunge panitongo nemutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei kwete kutira tiomeserana ndokuona kwangeni
no aiwa tinotenda zvikuru kana paine zvamune muchida kuzobvunza tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu tina vadhiva mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica tinavo vanxabuto mabhena vanoshandawo nesangano rinonzi zimbabweans in south africa nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi african diaspora forum vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuafrica zviri musouth africa tinotenda zvikuru amai chinyanga maita basa. Thank you so much.
Maita henyu nekundipinda muchirongwa. Ndatenda zvikuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Mr. Claudius Chinyanga. She is in South Africa, but comes from Weza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa that does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interests of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get that certificate regardless of the nationality of their parents.
Mm. Thank you so much. Mr. Mavinga, please do stay on the line. Tinemwe Mtereri Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
No, Ndrebo, Makadi, and you?
Takasimba, and you now?
Okay, Ndini Innocent Maposa.
Vamaposa, Murukufona Murukufi.
Mpona Andre Mzobek.
Johannesburg, Kurise Kujubek, Nikae Goride.
Na no gurnani tarize yit mazano kwa mto norera kwa kutisisa.
Kwa kutisisa, vama posa kumushawari chivapapi?
Papa buwera, 07.
Kubuwera, hayo wataura yafenyu buwera ya katerera izu, tishitaura kudaya waru kutukunzu, hayo vama posa.
Ya, maita basa, inyaya ino sirisita cha izu.
Ye, ye.
Munona para... Kone tapaka mani bete kuti inindinewa na ira ndakazarira muno. Kozvese vane ma anabridge aya aya ndi. Mhm. Mashandiko kunotora ma passport iko ko ko ndiri yemba kwedu vane mani ndiri vane ma ma passport yese zvimwezi but now kuda kuno apply for ma permit avo ma kamakashika divi. Maybe I'm going to go on our team with the Vitikanese, but the water window is for. Oh my god, who's the one is to be who apply? Vanagashi, Kramba, Zaka, Izo, Zanagaturi Mawan. Apano, I think I stopped to go. We are in no one as a Zato Dio, which means in Yato, she, Yato, double trouble.
Sakashi, I'm going to go to the road. Hello, and actually, this is Amuga Kuru Zirao Kune Masangano, Anubatira, Kana, Jimetuzara, Kunezuni, Kakutimuite, Munzipo, Inspirin, Union, South African government.
Napa, Vanga, Chitibazira, is the Daku, Varande, Vakaita, Vachita, Gara, is the Vano, Botipa, Iro, and Afri, Iro, the certificate. So one is our Uganda, Zimbabwe, Mama passport to Zimbabwe, and I can't go to Kana, Muno, Maoya, because I'm getting external, Panoya Muno. So one is our apply Ravana, Nikitra Woody, my documents, and then now, never now. I don't know what you mean to the paper, and now it's a bug. I don't want to be a papa, but I don't want to organization you are your good chief, Zireo, Kwani, Trump, Tongo, and Ama, the Mawani attacks Tongo Ita. It is no, but the Fama Sagana.
Thank you so much, Vama Posa Maitabas.
All right, I think that's Guru Nathan Pintabasiron was Randa Zagadar on number one.
I was not in the Shikuru. Thank you so much, Christine Gutarsa. Shukubwa kwa tereri ni watari Studio 7 pa Shona Live Talk, pa Shona Facebook page yedu, varukutera Live Talk program yedu. Tina Mkoma Gabriel Machingura, hands watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Wachipa watu zakare Mkoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga wanga wachipa kwa tiri kutiasa ando zenyu. Ando kungofungi zira, nukutisi ngoma enu raishiti kwangu kwangu. Then kwa ita... koti nimpemi koti anzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungotiti gara yenyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo then abva ati zvakare kuna kunemwe mutauriri hansi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndobva nepanyorwa nyaya then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei kuna mukoma Nathan FR Fraser Cheeks anzi loud and clear as usual how are you all aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mkoma waranze Deborah Piri ndi muzvara wari kutuona wari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndofunga tinemwe mutereri anokuluma.
Yebo jonga. Silomlaleli cingweni. Siyakwamukela uhlelo.
Yebo njani wena?
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Khuluma lo Thomas.
Thomas.
Yebo.
Ye, ungapi komhlaba Thomas?
Ngizokuzwe.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Hayi bendaba yashupha baba, thina singabanye abantu besanika aminuti lana, manje sase sizira abantwana besezikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi sithi apply ama decision lawa ne aminuti ama ideas ashathele lapha, but abantwana kanjalo lapha abangibeleki. So ngeke sa apply lo ngoba jabele ulelizwe, abantwana bazalivonela amazwi ekhulisa. Manje bathi befundile manje ingane yami ekhodini ekhodi yabophele ithini ibhala nekhodi ekhodi yalapha. Manje ukuthi manje athole kumbeni i-ID yokuthi ngoba baba ngabe isikhathi ukuthi angene ehlelweni lama kliniki. Hamba mpela kwazi kwaba kabili bana bathi hayi ngani zizele lapha ayihlangani lalelo hlelo lama kliniki. So manje umntwana useqedile matric manje ukuthi ayenzeni angisazi ukuthi yenzeleni ukuthi enzeni sengizamile ngamthelela into zekhaya njengepassport le-certificate yasekhaya okuyibhaliwe born in South Africa i-nationality Zimbabwe but manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la umntwana amule-stress yazo nto athi bazazibulala manje ukuthi angadinga ababa bephethe emthini ukuthi adinga imisebenzi kumbathini manje angisazi ukuthi ephilana kanye singenzenza angasazi ukuthi nebhethi ngamhlela ukuthi manje njengajama afika lasepitoli kathi ngifunela i-start permit ngiyafuna i-start permit vele sefundile yanje i-matric ukuthi i-certificate ye-matric iyasiconvert-a kanjani siye i-Zimbabwe certificate yabona ngempela izinto ziyazikhipha ngomumo wezinzima because yasiyathi amalokhuzeni okuhlupheka nje ukuthi siyazi akwazi ukuthi nazibika kanjani leli indaba.
So nxa usithi waku-amnesty, amnesty leyanika Mandela?
Hayi kamandela leyani asesile kawo-96 nakavela into esasile sialekile ekhaya izinto esingelazo ezinye esilika kuthethi kubuya le yikhathi besithi amnesty kade hayi mhlawumbe iyathela isizwe-ke manje bekukhanye kuthi ayi alitholakali isizwe i-onconsa.
Ngiyanini leyo amnesty ngawuphi umnyaka?
Yena nanti kathi labantu abalama ID kathi awathiwa ama-aminence nekugasare ndama-ID kathi abantu abathi bona abangeni kule bese.
Oh, yileyo yamalokhuze yama-permit leyo. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana. Hayi kulungile, sizabuza esilabo lapha silegqwetha lomunye lapha osebenza lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu, sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho. Ulalele.
Okay, ngiyalandela ngoba ngiyenza ngokuqinisekile ama office nge-certificate lapho ngizobe ngiyakuthini market metrics certificate manje sala nikhini ngiqale ngapha ngesikhathi ngikame ngaphele manje.
Hayi kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle usuba sikubuze beliphendulane nqa liphendulana Mnumzana Mabhena. Hello Mabhena. Mnumzana Mabhena.
Hello. Ndofunga nareva mabena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukona.
Yeah, mabena silobaba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena watholi amnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa, into eyenzakalayo ngo-2010 waba le-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi. Ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini e-Home Affairs, kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe. Manje njengoba babechasisa, kwezindawo ema-Home Affairs babengathathi ama-birth certificate abantwana, abantwana basesebancane, kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit, abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate. Kuthe-ke abantwana sebekhulile sebeku-matric njengesigaba ukuba bakiso manje, abantwana sokumele babhale i-matric, sokufuneka ama-ID. Meanwhile, i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwe abasekho population register ye-South Africa, osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-applyela i-ID. Yinkinga ehlangana layo leyo evele ikhona. Kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwa i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa, bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho. Esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-foil permit, i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu bewarenyule kuze kufika manje. So-ke sekukhrete i-problem enkulu ngodaba lolu. One, indaba abantu abanabantwana. Two, abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi. Three, abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parastatus awe-South Africa, ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama, mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo, kuthi kwekhaya ungunjabulo Ncube. So umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isongo sakhe birth certificate ekhaya ungukhumalo, yena useku-passport ubaba usengunxube, yilo uhlupho ehlangana nalo. Lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe. Nxa belungiselwa labo bantu, labantu ababo kumele labo balungiselwe.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni. Siyathemba uzwile impendulo le.
Oh, I think it's dropped. Okay. Ndofunga nare yavo ya dona asitinengwe mtereri paru nare. Hello. Makadi.
Tiripo makadi yenyu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Toda kutaura.
Aiwa, kana ndiwo yu. Zita ndiani?
Ndi Mukomane Osoni.
Mukomane Osoni, muri kuBotswana.
Ndi kuBotswana mu France Town.
Aiwa, taura Mukoma mukana ndiwo yu.
Zaachiti hurumende inenge yaomesa South Africa. Nechimiro chiri kumusha uku dewa nzira vanotsidzi. Kuti at least wagone kurarama. Notiko vanenge vachiti ku South Africa kwaomera, kuZimbabwe kwaoma zvakare. Dai hurumende yeZimbabwe yakwanisa kupindisa yambotaura nawo pamwe wanganzwisisani. Ndo chikumbiro changu chete izvo.
Aiwa, pakanaka. Saka muri kuda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaura nehurumende yeSouth Africa.
Wambotaura nehurumende yeSouth Africa pamwe waikwanisa kunzwisisana, nekuti inenge ya hurumende neimwe hurumende imwe.
No problem. Mukoma Nelson, regai tisvitse kuadare tinzwe kuti vanoti chii.
Endatenda.
Thank you so much. That's Mukoma Nelson, is the Zimbabwean based in Botswana, calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavhinga kuti vamavhinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura yekuSouth Africa vaipiwa rumwe rudzi rwemabirth certificates anenge achiratidza kuti hausi chizvarwa chemusouth africa hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro chii chaita kuti hurumende yesouth africa ide kushandura zvanga zviripo nekuti tinonzwa kuti kana gore rino muna january constitutional court yemusouth africa dare guru remusouth africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe kuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo
hongu ichokwadi kwazvo kwazvo uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anotosima birth certificate ekuzvarwa kwevana ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvomusouth africa vanenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika gore rinouya ratava kubata iri nyika yesouth africa inoenda kusarudzo nekudaro panguva yatirikuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinemedzerwa kuvanhu vanenge vachinzi vabva kure tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo asi chikukumbira hurumende yesouth africa kuti iremekedze kumbiro remutemo nekodzero dzevana iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro kana pasina mabirth certificate iwayo kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka south africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe ngatiregei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth africa
kunyaya wekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara musouth africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvino zvatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa munotiyo
hazvisizvo dambudziko harisi revashoma vanganzi vangashandisa mapepa nezvidzo kunyanyanyanya dambudziko harisi kuvana saka vana ngavaregedze havafaniri kuti vatambudzike vabitsirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kunge ngopindwa pasi peshamhi yemutemo zvakafanira nemagwaro anoita sepasipoti kana pasipoti ikashandiswa nenzira zvidzisiri idzo inogona kuzobitswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete uyezve isisu tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo iremekedze bumbiro rayo remutemo zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti kuvana vatadza here kuenda kuchikoro vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure ngationei kuti hurumende yesouth africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth africa vava kupuwa atinoti maspecial exemption permit zvakanaka izvozvo ngaichirega kuita musiya paduku yopa nerudyi yotora kodzero dziya neruboshwe nekuti kozvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth africa
thank you so much vamavhinga ramba yanyimuri parunhare taita muteereri Chris we have a caller
yes chonga welcome to the show
makadini
tiripo makadii chonga
muri kutaura napo bande ari kuno kusouth africa
mati polani
Paul Bande.
Bande rekusunga iri.
Bande rekusunga
Aiwa pakanaka mukoma po. Taurai tinzwe nyaya ndiyoyi yatirikurukura tikutaura pamusoro pema birth certificates nenyayawo zvakare yema permits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vaka apply.
Apa ndikutaura nayo ine ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yema certificates evana kuti vana vari kuita South Africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa ma birth certificates.
Ipapo
South Africa iri kuda kukanganisa zvingadziri nenyaya yekuti mwana ofira mhosva yesiri yake here otadza kuenda kuchikoro nemhosva yesiri yake here nekuti mwana ana achaanoziva handiti mwana anenge aine vabereki vanenge vane mapepa akaperera kana kuti kokuti kuda vanenge vachida kuzvidzidzirisa mhosva dzevabereki chete vamwe vanhu vanenge vachiita vasada kutora mhosva dzevamwe vanhu nekuti tozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanoya kune muno South Africa kuti zvakupukuita uri zvechokwadi izvi zvekaikaizvi asi kana vachida kudzivira izvozvi ngavadzivire vanhu vasina mapepa asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wotida kuti aidini vanenge vaziva zvichiratidza kuti vabuda pachena kuti ndozva kuti vazikamwe vanhu ava saka munhu uye akaita uri abudisa mapepa ake pachena zviri nyore kuti vamutirese munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much, mukoma maita basa mukoma bande.
Ndatenda mukoma.
Thank you so much. Mukoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permits, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications, maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VFS offices across the country. In terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports to VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Hey, Magadi?
Kona
Skona, Chris. Take over.
Li fonalinga api ba?
Nke Pretoria.
Nke Pretoria. Kama umban?
Mashangana.
Oh, Mashangana. Ni, sunga sipi mbona yako?
Mbono wame, ito leli kuruma kwewe ito ndaweni ku SASM. Nawa nituwa wame nda kuhubi, siba mingi tina wama pangu. Yaswa ya sinu kambu ya kutuwa wame nituwa wame nituwa kuhubi, kutu mingi ni mungi haza aplay, haza aplay le permiti ni passport yake na sayo. Ya kwa mingi government ya South Africa, nizwa nga wanda. Hama tuwa South Africa, mawa tukindwa yendi so, idina iwa nga lende la leyo. Aba tse South Africa ba khala everything labantu abaningi ngamba bakhuluma ngezinto enini mashaya ejobheka abathi labantu laba izinto lezi ziyakwaku umuntu angaphandla angafeza ayithole leyo ndlela manje kukhombisa ukuthi thina abantu bangaphandle zwamini yabathi iventela ukukhuluma inyenti uyabona ubaba omnye uthi mabhena nabo gama mazinga iplan leyo ibanayo ngibona ihle kakhulu kanti wayebangayenzi inye organization ukuthi kuchathisa abantu amapasi leZimbabwe wawona bakhona ukujamela abantu isho ukuthi kufana nale emathebeni bathi abantu abanawo ama pasema abanawo ama
certificate
mara why bangayenzi ukuthi le ekhaya lekuthi kubane elinye hlelo lokuthi abantu labathola ama certificate ama certificate nawo
ya
ngicela ukuthi ngibuzele kubaba uNaudi Mabena ukuthi why bakhona ukuthi balungise izinto zala kakhulu ukuthi ukuthi le khaya sibaningi sinama ID le ekhaya le
hayi kulungile sizambuza uMabena
okay sha
ya mnumzana Mabena nango ke mbuzo
umbuzo akakuzanga kuhle ukuthi uthini ngicela ungizwe mntakababa
uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama birth certificate khona ngapho eSouth Africa uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi lenhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama birth certificates lazo bazithole abekhaya khona
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana nohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha. Bese beyathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulo hlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-Patagogy visa sokungena umthetho omutsha we-Outer International Migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo Vice President waseZimbabwe uMohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha eSouth Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe yathi uqala u-2019 bakubona kuyinto eqakathekileyo. Two-agost esikhuma laba e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminister we-home affairs owezimbabwe ubaba uMathema lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi sizwe ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhathana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominister bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile.
Yes.
Anze thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gids.
Ah, nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
Mkoma Donald, mkoma Chris, muriteko.
Yesu Donald.
Mkoma Donny, zviri sei?
Andri bo mkoma, makasimba ere ikoko.
Aiwa tiri wapenyu, tinoziva kuti mboma inorova, chibva imangorova nhongonya yenyaya.
Chandinoona apa mkoma panyaya iyi, inyaya yezvematongerwo enyika, nokuti pandakahwa Health Minister Dr. Aaron Musaiye, vakataka kuti zvipatara zvedu zvakuremegwa nevanhu maforenazi. Ede wiro kuti foreina mukati vachita kubve munhu ari mungari chigaro chakadaro munhu vanonga chinyaya kureva maZimbabwe. Ndaimbosiona pana vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti maforeina ozobva vataura kuti maZimbabwe ndimbavha, maZimbabwe ndivo vanodidi muno munhu vanoemploya mazi. Saka zvakaita zvekuti Dr. Mswadide vakada vakainvaitiwa paradio paSFM paprogram inzi Talking Point. Ndakafoona ndivaudze kuti ano badeni ya murukuta wa elgunzi ndia mafure na hati hati chisu inia ya kutika na wanu wenye wakaitra protest wakapiza spata wanzo sera nika kumashuri pachavo notu kuti mwote mkaita pa kliniki mkana wali pachipata ala mkana wati out of banu wanengi wali mkiu mkawiri nga wanu wese wa namba ya wanu mkiu mnogo na kuona wati patoto wa namba mnogo na kuona wati anenga chisu mafure na hati pa mwe wani kwa shingwa 15 out of banu 45
Asika ndashida kubvunza ndashida kubvunza kuti munoziva here kuti mukoma panoiswa ma allocations ndosaka kushitwa ma census ne zvimwe zvakadaro pane pachiitirwa kuti kana vakanga vachi ini ndinobva kuuzumba uko vanofana kuziva kuti uzumba toti ine vanhu 45,000 saka kana kuchiuya zvinhu zvine zviri kana zvemishonga vanogona kuuyisa hawo zviri 50,000 kwanongoda kungozowedzera mbichana nokuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 kouya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mugona vari patiita shortage kapa
ndiropa uchiza mukoma asi mukatasa nyaya iyi Zeta kwa kuti minister leo huma sese waka resign suwa waka kukutuwa ni nye ganga Angwa nye mkome wako mene Waji gawa Wale kwa kuti wanga wa shiri ziki za kakasimba Nuti mikatata Ndiwona kwa kuti nye za uku simu kwa kuti mungu wanga Awarimuno wangu wanu kwa chiza uku si uyanga shita suku defenda Wadi achi sipo Wazi nakaona ma saka zuta kwa na dokta mtuwa lili kulipopo Zeta kwa kuti Inye kuti ku e-politics Mkastari suggest yes Kwa hivyo na shiro mea wejo beti wano gara ndo wa mwano gara wa shingo tende kama hore na kajinia kure wa masibabwe Tuko tasa asaka mwono wati nye kajyo kumenge tunungo wa asa baka nye kurele kira kutu matongi kwenye nika kunyanya Kudarika dambu ziko pachi dambu ziko hata asira ambikuti hengu chino konzereta Asi nye hii matawari gwa erigidu wa nama sumutila erigita Sweta sumuti ismeje matongi kwenye nika Chitari sabuti hivyo minister wei oma face wa risa ina masabwe rae Taka sweta sabuti uyo muna wanga ashiti defenda Taka alane mkana kuro kuti Wajiti tende kano kuti Lagi gawa wakari saini. Lusa ndo maonyo na ndo kisa nyaya. Nchika situ wa mama zinga wano unaosei. Pati. Ndo maonyo na ndo nyaya kisi. Jano uti mno mkenya ya kusea. Kuti kana zema tumi kwenyika wano nyaya kuti kana sikata wonga. Sikata wonga sikata wonga sikata
wonga.
Mno kuna toso warine. Kusakata wana kese. Ete enu kumoko wa wano kisi. Waka so pisi wama mafari na yani ya kuti. Zwe shitanga wata wana wana kuru be. Wano fanga wanda wari wano tisikiri.
Thank you.
Wana wata urai wari wo. Asina kana kukuwa anda kana kukudi Klasi urumende edu haida tita risika Chito duti ita ure nyeza kata Chino mira na nama zinda na masanga na wawo Chino mira na nama nikola sima bena wei Mbako ikuminti sin South Africa Chino mira na nama mzare zimbuza na Awa urumende pa jaya chito dinu kuti Chino zivati urumende mata ure na ime ita
Thank you
Chino zivati urumende mata ure na ime ita Chino zivati urumende mata ure na ime ita Chino zivati urumende mata ure na mparu manandombe ni nyaya eyo
Thank you so much
Chino zivati kata sazi chigona Kana wama zinda wango utumiria Sekutu Ma MP acho vachingo kwanza vachisa nyaya yako inofanga hizo. Bo tinoda hurumende yedu inenge ine dambudziko. Noti yagara ino ripoti vanhu vari
kuti. Thank you so much mukoma Donald. Regai tutore mumwe mutereri tisatapa wamadzi wama ingamukana rekuti mumwe mutereri. Hello.
Hello vajunga na vakrisi masora
here. Hai vataswera ndiani vari parunhare ya.
Ndivamananda zvavari kutaura.
Vamananda pinda muchirongwa hatishanya kuda kutsvaga introduction kuna vamananda mumwe wedu.
Ndange ndichida hangu kuti zveshiwawo zvino zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro. Nokuti some few days ago vakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN kwaZulu Natal. Vanga vachichenhera ndingangoti vanofamba nemaheavy duty packages like matrucks so kana waenda kuri bridge waisangana kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here inezimhanze dzino part of some of us vamwe vacho hatisati ane mapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti 1 unemployment in South Africa inenge yasvika pa27 so pa27 they are very worrying over that issue at the same time the government introduced a system yokuti from next year as from April graduates those who will be looking for jobs vanenge vasingachatarisi experience in this case they are trying to accommodate vana vavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Pangangoita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvi, but general inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mumabasa umu vane mapepa akakwana here exactly kana kuti havatorina. So immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti uchitobhoenda muchako wako ari muno machibvatora. So mukana wokunyima mabirth certificate iwoyo unoitazve zvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumucha kwako. But above all, nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kusi hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana kusikuchangotiparira by the end of the day.
Vamananda, ndoda kungokudimurai ipapo sorika, ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndozva kuti uyakuluma baba. Nguva yakumhanya ingoti futi gaza mataura iwe.
Mengiti mina sebekhalile ama inspection abo okucheka ukuthi laba bantu laba baphuma phandle banawo yini amaphepha ase right ukuthi bahlale la eSouth Africa bakhone ukusebenza futhi ngalana eSouth Africa. Sizwa kuphela namahunga kungokuthi some few days ago bebene inspection endawo itwa KwaZulu Natal. Amatrako onke vaiwangenesa pakati kwewebridge. Makufika lapho bafuna ukubona ilicense yakho, bafuna ukubona futhi ipassport yakho nepermit yakho ukuthi nezinto lezo uziphethe zona ziraithi yini. Ma zingabe raithi zingaseko raithi asezimnikazi wekhampani, wena sebayakubamba angeke usakwazi ukudrayiva, bakubophela lapho there and there ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho mangibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics iyona iphambili ngoba eSouth Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basampa ama-university nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi i-percentage yabo seyabhika ku-27%. Nasongemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi, ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amaZimbabwe they are too much here. Kodwa-ke uma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi, thina amaZimbabwe abanye bane-access okungena through legal, abanye bangena through illegal ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So ngaphandle ngithi mina nathi futhi kufanele silungise ilizwe lethu, sibambane sibakhe ilizwe lethu with one spirit.
Okay, hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu.
Uyabonga.
Lathi sibongile. Yes, Jonga, we are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
We are worried about the people who have been rejected for their ZEP permit. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We've been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to them over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mabena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mabena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewa Mavinga. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.